Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Studio 7 iri kutarisira kuita hurukuro nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu vatarisira machikichore emitambo yenhabvu ichaitwa mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti mangwana vanenge vachiparura zviri pamutemo kuBulawayo mubatanidzwa wavakaumba nemamwe mapato mana anovatsigira unonzi People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Mapato aya anoti National People's Party raamai Mujuru vacho, chimwe chikwata chePeople's Democratic Party, Zimbabwe Union of Democrats kana kuti ZUNDE uye Dare. Uyu mubatanidzwa ndewe chitatu wemapato anopikisa sezvo pato rine MDC Alliance uye Coalition of Democrats. Mukuziya nezvemubatanidzwa wePRC uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mujuru.
Maita henyu mukoma Blessing, musangano wePeople's Rainbow Coalition sekuziva kwenyu musangano wemubatanidzwa wemapato mana. Mapato mana ari kubva kwakasiyana siyana anoti ZUNDE, Dare, chimwe chibandiko chePDP neNPP. Takataridza kubatana kwedu musi wa20 October, tikati tichazopedzisa kunyorerana kwedu zuva ratinenge tarangana. Saka takazoona kuti musi wa11 musi wemugovera ndoo patichazotsikisa kunzwanana kwedu zviri pamutemo. Saka ndo zvatiri kuenda kunoita. Tiri kubvumirana isu kuti ndiro gwara rakanaka remubatanidzwa wemapato kuti hapafanire kunge paine bato rinofanira kuratidza kunge riri ndiro riri kudya mamwe mapato, richisara riri ndiro rine zita riri kupirikira kudarika mamwe. Ndochekutanga. Hapafanirwezve kunge paine mufananidzo kana kuti iya yamunoti simbo, chimisikidzo cherimwe remabato iwayo chinofanira kunge chiripo chichimisikidzwa. Ngapatsvagwe simbo inenge yakazvimiririra yabvumiranwa. Chechitatu, ngapabvumiranwe zvakare muono chimiro chiane zenge ari mumiririri kana kuti mutungamiriri webato iroro.
Asi izvi zvinoreva kuti hamuchataure here nevamwe vanopikisa kana muchinge mangonyorerana nemugovera?
Aiwa, misuo yedu yakavhurwa zvakanyanya. Apa takatonyanyisa kuti titaridze vamwe kuti aiwa, mufanire kunge muchimbunyikidza kunyanya. Vamunenge muchinyatsoziva kuti muono wenyu wakafanana, muri kuda kuti muite zviri kutarisirwa noruzhinji rweZimbabwe.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. vatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaenderera mberi nemisangano yavo mangwana muguta rekaroi pamwe nekuhurungwe mudunhu remashonaland west zvisinei nekuti mapurisa eko akavanyima mvumo yekuita misangano iyi. Bato reMDCT rakanyorera mapurisa musi wa31 Gumiguru richivazivisa nezvourongwa hwemisangano iyi, asi musi wa7 Mbudzi mapurisa akazopindura tsamba iyi achiti misangano iyi isaenderere mberi, achiti haana vashandi vanokwanisa kuchengetedza misangano iyi sezvo vari kushanda munzvimbo dziri kunyoreserwa vavhoti. Vachamisa vanoti misangano yavo iyi yakanangana nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sarudzo dziri kuuya gore rinouya vange vachikwanisa kuzovhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isa hatirongwi nemapurisa ka, hatisi maconstabulary kana kuti vaya mamidnight watch anonzi anotora mainstructions kubva kumapurisa. Tinotera zviri pamutemo. Zviri pamutemo nezvekuti takazivisa mapurisa musangano wedu. Zviri pamutemo nezvekuti musangano wedu unofanira kuenderera mberi. Zviri pamutemo nezvekuti tiri kuenda kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tikuchidzire, tivandudze nekusumudzira mweya, mufungo, muono weveruzhinji veZimbabwe vanoda kuti vanzwewo kuti isu sebato riri kuzotungamirira nyika nehurumende kutanga muna 2018 zvichienda mberi tine urongwa hwakaita sei.
Mukaenderera mberi nemusangano uyu hapasi panozobuda here mapisha pisha tichiona zvinosimboitika nemapurisa kana akanga akuvharisa misangano yakadai?
Hapana mapisha pisha apa. Isu musangano wedu takaudza mapurisa zvinodikwa nemutemo. Isu vamwe katinoshandisa mutemo, tiri magweta. Chatinoda ndechekuti zvinhu ngazvito zviri pamutemo. Hatisi nyika inganzi iyo police state kana nyika inotongwa nemapurisa kana zvechimbimbindoga. Kana taudza mapurisa chasara ndechekuti vauye kumusangano wedu. Ndatonyora mwadi yandatiende nguva ino kubva kuhofisi dzedu dzevakuru vemusangano kuMDC kuti dziende kumapurisa kuvazivisa nekuvadzidzisa kuti mutemo unofamba so. Hatidika kuti mutemo wenyika uchikorwe senzimbe kana kuti mutemo utariswe uchinzi wabuda mumbamani. VeZANU PF vanobvumidzwa wani mainterface rala avanga vachiita. Hatina kumbonzwa pachinzi mapurisa ati ngaisaitika. Zvongotangira ipo pane mwana wamainini nokuti zvadii.
Tombotarisawo zvikonzero zvatonzwa zvakapiwa nemapurisa. Makatambirawo sei kana kuti munoona sei zvikonzero zvakadaro?
Ndekupi kwamakambonzwa zvichinzi vanhu vemDC vachengetwa nemapurisa? Ii munozviziva kuti mapurisa kana achichengetedza ane basa raanofanira kuita. Hatisi matsotsika angada kuchengetedzwa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mumwe murume wemuHarare vaIgnatius Muriro avakambobatwa-batwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika vakavamba sangano rinobatsira vanhu vanowirwa nedambudziko remhirizhonga nekurapwa pamwe nekuti vatange upenyu hutsva vachiita mabasa akasiyana-siyana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMuriro vanoti vakaumba sangano reCommunity Development Initiatives Management Association kana kuti CODMAS mumusha webudiriro makore matatu apfuura mushure mokuona kutambura kunoita vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga zvikuru sei zvematongerwo enyika. VaMuriro vanoti pane vazhinji vairarama nemabasa emaoko vakakuvadzwa zvekuti havachakwanisa kuenderera mberi nemabasa avo.
Vanhu ava tikada kuti titori ivo vega tivaitire chatinokwanisa kuvaitira vega, pane kakumukirwa futi nevamwe vanenge vakuita godo katakachira tikanokwanisa kuzoitika. Saka takati aiwo zviri nani, tikatora madzimai totorawo mavechidiki tozobatanidza ivo vakakanganiswa nemhirizhonga kunyanyanya tobva tachivapinza vochikuita muzvipoka zvipoka kana vachiita chitovaitira chi maprograms iwaya maprojects iwaya kuti budiriro yematunhu ive ine chinhu chainoreva.
VaMuriro vachishanda nemamwe masangano akazvimirira vakatobatsira vanhu vane chitsama vakaita savachamunorwa ngamurani avo vakatyorwa ruoko pakuratidzira kwakaitika muHarare muna Chikunguru gore rapfuura. VaNgamurani avo vairarama nekutema vachitengesa huni vanoti kukuvara kwavakaita kwave kuvatadzisa kuita basa ravo.
Asi huku handichakwanisa kuita mabasa anandichikwanisa kuita, unotori nesimbi tofuuta kuona apa kaoparitwa kana mukatobata mukafila so mutodzoka pane simbi toripa pandodzi zvoti kana kukatonora inondirwadza zvisingaiti ndikaita mamabasa aya ndaitomboita ekuti ndotsemura huni inondirwadza wozvokoro wakatotikoka kutikoka chaiko zvigunu izvi zvanu zvakatikoka zvekare asi zvigunu pandakarapwa vakati zvinoonekera zvinokwanisa kuzvikurana kwakare asi rwokoro chirega kuita mabasa akaomarara.
Vangamurani vanotiwo vanotenda kurapiswa kwavakaitwa neCodimus uye vanoti havana kwavaiwana mari inodarika zviri zvitatu zvemadhora iyo yaidiwa kuchipatara. VaEmmanuel Mashaba avo vairarama nekuveza uye vakachorwawo maoko mumhirishonga yezvematongerwo enyika vanoti havachakwanisa kuenderera mberi nebasa ravo.
Saka zvapa kutoda kuti tipaone kuti kana pane kukwanisa kuita rubatsiro tutubatsiro kutsvaga rimwe basa rekuita nekuti iri rokuvezerika iri rakurwadza nekuti maoko acho aiveza ndo akaita sei ndo akakuvara.
Vamuriro vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakaita savangamurana vamashava kutanga mamwe mabasa matsva sezvo vasakwanise kuendera mberi nemabasa avo avaita vasati vavhiringwa muupenyu hwavo nemhirizhonga. Vanotiwo zvimwe zvavanoita kushanda nemhuri dzevanhu ava pamwe nevechidiki kuti vasarambe vachishungurudzika sezvo izvi zvichikwanisa kuitika kana vakashanda vari vega. Vanoti zvimwe zvavanoita kupa rubatsiro rwemari kuvanhu ava kuti vatange mabhizimisi ekutengesa nokuita mukando vachiwedzera mari mabhizimisi nemisika yavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka mushure mokuvhiringidzwa mumhirizhonga. Vamuriro vanoti mumisha inogara veruzhinji hamuna runyararo iye izvi ndizvo zvinoita kuti mhirizhonga iwande munyika zvikuru sei panguva yesarudzo. Vanotiwo vanoshushikana zvikuru nekuti kunyange hazvibumbiro remutemo yenyika richiti panofanira kuve nekomisheni inoona nezverunyararo kuregerera nekugarisana zvakanaka munyika, komisheni iyi haisati yavepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto emuchadenga ekuAmerica ari kuMiddle East nhasi ati chombo chakakandwa pane imwe nhandare yemuSaudi Arabia nemugovera wapera nechikwata chevapanduki cheHouth chakabva kuIran uye chine zvinyorwa zvinoratidza kuti ndechekuIran. Vakuru vakuru muAustralia vanoti varume vangangosvika makumi maviri vabuda kubva mukamba yevapoteri vechirume chete nhasi iri pachitsuwa cheManus paMpapa New Guinea. Varume vangangosvika mazana matanhatu vachiri mukamba iyi. Vanhu ava vane mukana wekubva voga mukamba iyi kusvika mangwana mugovera. Kukundikana kwavo vanozobviswa nechisimba. Masangano matatu akazvimirira oga anoti Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum neMedia Center anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamitemo mitsva ine chekuita nekushandiswa kwemadande mutande kana kuti internet. Masangano aya anoti hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuvarambidza kutaura zvavanoda uye iri kushungurudza vatori venhau. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti chinonetsa ndechekuti hurumende haibudisi zvinhu pachena nekudaro mitemo yayo haishandiswi zvakafanana pavanhu vose sezvavanoona pamutemo weposa. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura naMuzvare Gorejena kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya dzekusungwa kwevanhu maererano nekushandisa kwavo internet kuzviexpressa pamaplatform akasiyana-siyana akaita sana WhatsApp, sana Twitter inyaya dzinoshungurudza zvikuru.
Iyo mirayiro yakanangana nekutyora mitemo nekushandisa intaneti yati yavepo here?
Tiri kunzwa kuti pane bill ratiri kunzwa kuti rinogona zvakare kuti kanganisei kodzero dzatinopuwa mubumbiro redu remutemo. Hausati wava mutemo zvawo asi zviri kutaridza izvo kuti zvinogona kuita mutemo wenyika.
Vanhu muZimbabwe vanoshandisa internet, chavanofanira kungwarira chii kana takatarisa zviri kuitwa nehurumende uyezve nokutarisira kuti pachaita mutemo wecyber security uri kuuya, chavanonyatsofanira kungwarira chii?
Saizvozvi zvinogona kuti netsei, nokuti mitemo kana kuti mhosva dzakaita sekunzi ma-insult laws ayai imhosva dzekuti nyango munhu akati ataure zvinhu zvatinenge tichiziva kuti zviri zvatingati zviri obvious, munhu anogona kutouya onzi wakataura zvakati uye zvatokunzi you are insulting. Saka zvinogona kunetsa kuti unyatsoudza munhu kuti ngwarira zvakati, ngwarira zvakati, nekuti zvaakuendana neavo vanoshandisa mitemo iyoyo kuti vari kuzviona sei. Sezvandataura kuti dambudziko redu guru riri paselective application yemutemo, zvokuti mumwe munhu anogona kutaura zvatinogona kunge tichitenderana nazvo, asi nekuda kwokuti ataura ari ani uye akamira papi, anogona kunzi haazvina basa. Kuti mumwe akataura akaonekwa kunzi ndiani uye akamira papi, anogona kunzi wapara mhosva. Uyezve nenyaya yekuti mitemo yacho iyoyi hainyatsopa zvakanyatsotsanangurika kuti zvii zvamunofanira kunge muchiita, zvii zvamusingafanira kuita, nekuti at the end of the day zvinogumirana nevatinoti malaw enforcement ayaya kuti varoda kuzviapplya zviri convenient kwavari kuti vasute what agenda.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum muzvare Blessing Gore Jena vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Musi wambudzi 11 gore rega rega izuva remagamba emuAmerica. Izuva rokurangarira vese vakamboyo mauto uye rekukudza kuzvipira kweavo vakafa vachirwira America. Asi zuva iri harikokoshi kuAmerica chete. Nyika zhinji dzakarwa muhondo yekutanga dzinokoshesa zuva iri nokuti musi wambudzi 11, 1918 ndiro zuva rakatanga chibvumirano chekumisa hondo rakabvumiramwa pakati peGermany nenyika dzairwisa. Mushure mukupera kwehondo iyi takaona kusawirirana nedzimwe hondo zhinji mumakore akatevera. Mauto eAmerica akarwa uye vazhinji vakafa vachirwira pamwe chete nemadzisawira eAmerica. Kubva mukusawirirana kwenyika dzeKorea, mumatunhu eIndochina, nyika dzekuchamhembe kweAsia kusvika kumatunhu ekumaBalkans, hondo dzekuma udzanyemba kweAfrica nokunyika dzekuma bvazuva kusvika pakurisana kukuru kwehondo yenyika dzese yepiri. Mauto eAmerica akabatana namadzisawira ayo. Vazhinji vakafira kuchengetedza vanhu, rugare, magariro akanaka nezvido zvevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva musi watanga hondo yekuzvitonga, vanhu veAmerica vakasiyana-siyana vakapinda muchiuto vachirwira rusununguko. VaTrump vanoti nanhasi wese kune vamwe vedu vari kuzvipira kurwisana nekukunda vanopfurikidza mwero, vari kuisa upenyu hwavo munjodzi vachichengeta vanhu vedu kubva kumhondi dzinouraya vanhu vasina mhosva. VaTrump vanoti America inorangarira avo vakazvipira kutichengetedza, kwete muAmerica nevanhu vayo chete asi nevamwe vekune dzimwe nyika pasi rose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti matongero ave kuitwa nyika navaRobert Mugabe ave kupa kuti munyika muite kusagadzikana. Vatsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vabvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Vatsvangirai vari kuSouth Africa pari zvino uko vari kumbozorora vachirapwa nanachiremba vavo. Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navo akatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei pari zvino.
Chokutanga vanhu vakadzingana muparty, whether MDC whether iparty ipi, vakadzingana muparty imomo zvareva here kuti vochibva watiza. Chiri important ndechekuti crisis yenyika haindi away nokuda kwekuti vanhu vadzingana muparty. Ndikuzwa hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi, asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirana kavari muparty imomo.
Izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari kungofamba-famba wayo.
Zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuruwo aine simba raanga ainaro, vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa. But zviri important ndezvokuti sebato riri kutonga, pakava nebhonga popoto mubato riri kutonga, zvoreva kuti nenyikawo inoafektwa, handiti? Saka ngavagadzirisane. Izvozvo ndosaka muchiona vanhu vari vachifunga kuti no, zvinogona kukonzera bhonga mupopoto munyika.
Vakawandawo munyika vari kuchema-chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere, zvinhu zvatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura. Munoona sei nyaya iyoyi, nekuti kuZANU-PF varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana, asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi?
Ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu. Kwoiyo nyaya yekuti vanhu muconcentrate nyaya yekudzingana and all that, iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiro yakaita, mashaya here zvokuita kuti kuite foka mugadzirise upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe zvino izvi vari kuchema, and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisa ichi. Ndima muri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years. Saka kana zvinhu zvasvika pakadai, mo divete vanhu, zvoreva kuti ndo yaanyaya, instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika, because ndo kunoafekta vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu vatarisana nemachikichori emitambo ayo akafarira mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munhabvu muZimbabwe, muchange musingadaidzwa anonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesvondo, kusanganisa fainari mukombe wechibuku Super Cup. Fainari iyi iri muRufaro Stadium mangwana, apo chikwata cheHowmine chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufinari muna 2014 apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015 apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari omo chakabuditswa neFC Platinum as iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Kubva patambwa mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewe ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita saMartin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naJerry Chipangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlue City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica umo vakambotamba vatora Chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndomucherechedzo wakanaka wekuti tatamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuhwina mutambo uyu tiroda kuhwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHowmine vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. Hawmine ino representa Metal and Gold brand, saka tinoda kuti iwe brand richazonge rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manumber of my teams ari mudivision 1 nedivision 2. Tutarisira kuti kutamba kunoita Hawmine ichikunda amwe achanga achiona inspiration from matambire Hawmine.
Asi goho rekutora Chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubairo nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mumutambo weshasha dzenhabvu muZimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF pamwe nemasimba ari kuwanzwa kana kuti ari kupiwa kuna mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuburikidza nekuparurwa kwakaitwa nhandare ichipiwa zita idzva nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuitira kuti vabvise ZANU PF pachigaro sezvo bato iri rauraya nyika. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vonyorerana nevamwe vavo chibvumirano chePeople's Rainbow Coalition mangwana muBulawayo. Vanofarira nhabvu votarisira machikichore emitambo yenhabvu achaitwa mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikanti abantu abakuzana PF balakho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kuxabano zabo njengoba siyazi ukuthi umnankagwa umuntu olosekelo phakathi kwabesibutho, umuntu olosekelo phakathi kwabalweli benkululeko.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa emsebenzini kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Seqa sibona ke ngokuamanani esinawo into ba hey asuzukwazi ba lento sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa into ba lo lanto ka December siyusile iyayivuma ngabani ngoJanuary.
Uhulumende weSouth Africa usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukufaka izicelo zama Zimbabwean exemption permit. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo uma befuna ukuthumela imali ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungela izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo okungahlaliseki kulandela ukuxotshwa umsebenzi kube ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ekuqaleni kwaliviki esetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umnangagwa yena kubikwa eselosekelo phakathi kweziphathamandla zebutho ezifana lekomanda webutho lesizwe lezomvikela eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Constantine Chiwenga. Ngaphandle kwengozi elakho ukuvela kubutho lakuleli, umnangagwa kubika elosekelo lwalabo abalwa impi yenkululeko abafunga betshaya ngenduku phansi bethi kabasoze bagoqa izandla umgabe lemuli yakhe bethatha ibandla leZANU-PF kanye lelizwe lonke jikelele njengelifa labo. Le yimicabango evezwe ngunkosikazi Sipho Chabangu, isikhulumeli seqembu leZimbabwe Youth for Tolerance.
Abantu abasakwazi ukuthi umuntu mengaphi iBotswana because of ama-fashion of fights. So definitely kuzaba le some sort of anxiety. I think as a country kumele silungisele le eventuality engaba khona.
Ekuphumeni kwakhe elizweni ngemva kokuxoshwa kwakhe umsebenzi, umnankagwa uthe kasoze wagoqa izandla umgabe lomkakhe unkosikazi Grace Mgabe bethatha iZANU-PF beyenza eyabo. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Martin Dube uthi lokhu kulakho ukuxega njalo abalandeli bakamgabe lomnankagwa kuZANU-PF.
Ukuxotshwa komnankagwa mna ngibona ngani into ezayenza kungabi lokuhlaliseka lapha elizweni, ngoba umnankagwa yena ngokwakhe asomuntu nje njengoba sewalwa impi. So ukubona kwela lokho esikuzwayo emaphepheni ukuthi umnankagwa ulosekelo kwabesebutho, ngibona ngani ukuthi abesebutho bangangenela
umnumzana Sibusiso Chuma uthi eleZimbabwe lizangena ebunzimeni obukhulu nxa lingehluleka ukusebenza ukulungisa udaba lukamnankagwa.
Ukuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kushiyene lokuxabana phakathi kwabantu beZANU-PF kanye labantu be-MDC. Siyazi ukuthi abantu be-MDC kabala access ku-amari, siyazi abantu be-MDC kabala esekelo phakathi kwamabutho. Ikanti abantu abakuZANU-PF balakho ukuthi basicine besebenzisa izikhali ekuxabaneni kungxabano zabo njengoba siyazi ukuthi umnankagwa ngumuntu olosekelo phakathi kwabesibutho, ngumuntu olosekelo phakathi kwabalweli benkululeko.
Ukuthukuthela okuphakathi kwelizwe yinto evezwe njalo ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-MGCT umnumzana Morgan Tswangirai otshele intatheli zindaba zeSouth Africa ukuthi ukuxotshwa kukamnankagwa kulakho ukuletha ingxabangxoza elizweni. Umgabe yena uveze ukuba sesimeni sokulwa lapho kubikwa ethe uzabopha umnangagwa emetshesa amacala okufuna ukumgenqula. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilomcabango munye ezifana leZimbabwe Human Rights zisithi okwenzakala kuZANU PF kulakho ukudalela ilizwe inkinga. Zisithi inhlanganiso ezinjengeSADC kumele zihlale ziqaphele umonakalo ongaba khona eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bembe.
Abane ababotshwa besetheswa icala lokuhoza umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe enkundleni ye-White City Stadium bamiswe phambi komthethwandaba izolo. Abane laba bathiwa babekhokhelwa umgcinisihlalo wabatsha kobulawayo umnumzana Magura Charumbira obikwa engaziwa ukuthi ungaphi amapholisa emlonda. Abane laba abangabesilisa abathathu lowesifazane oyedwa babikwa baqala ukuhoza unkosikazi Mugabe lapho esithi umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kalacala elenzayo ngokuchaphaza imali yesikhwama seZimdef. Umchuchisi waleli cala walile ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail esithi balawo ubaleka elizweni njengalokho okwenziwe ngumkhokheli wabo umnumzana Charumbira. Umqondisi wegatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni usengezelele isikhathi sabeZimbabwe abafuna ukuthi bangezelelwe isikhathi sokuhlala lokusebenza eSouth Africa phansi kwehlelo lwamapermit athiwa wona iZimbabwean Exemption Permit. Umnumzana Pleni utshele abezindaba ePretoria lamhlanje ukuthi lolu hlelo seluzavalwa mhla ka 31 Zibandlela 2018 ukwenzela ukuqeda ukuminyana obesekukhona emahofisini okufaka izicelo zalama permit. UBenedict Ndlapho siphala lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Uhlelo lokufaka izicelo zamapermit ohlobo lweZimbabwean Exemption Permits ZEP bese luthwalise nzima kakhulu izalwane zeZimbabwe. Bese kutholakala izinkulungwane emzileni, kukanti abanye bebelinda ukuthola usizo kusukela liphuma kuze kuyetshaya ihola lejumi ebusuku bebuyele belengise izandla. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jekonia Khulambone uthi inhlupho ezibhekane lalolu hlelo sezibatshiye besesabela ukuthi ngeke baphumelele.
Mina bathe ngingene ngo-4 kodwa still abaka 2 o'clock abayizolo baqala ukungena bona akulanto ehambayo kahle. Yakuzoba nzima ukuthi ngicele futhi kusasa, namhlanje kumele kuphelele lapha namhla. Kusasa ke kuzoba nzima kumina ukuthi ngizothini ke. Ngiyacela futhi, cha ngeke ngikwenze lokho. Akulanto ehamba kahle la.
Le yinto egcizelelwa umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena.
Bakhona abantu esikhuluma nabo akade bele appointment ka 10:30 baze basuka lapha ngo 3. So izinto lezi esibona ukuthi kazihambi kuhle. Esicabanga ukuthi director general kumele azazi. Abantu bayadiza ama security umuntu okume owavele wabhuka ngo 9 o'clock uyabuya lapha ngo 6 kumbe obhuke ngo 2 o'clock uyabuya ngo 9 o'clock afuna ukungena phakathi kodwa isikhathi sakhe singu 2 o'clock.
Kodwa ke khuluma labezindaba ePretoria lamhlanje umqondisi ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Mkhuseli Apleni uthe ugatsha lwakhe seluthethe amanyathelo okwenqabela lolhlupho. Umnumzana Apleni uthe lokhu kuminyana bese kubangelwa ukuthi inkampani ye-VFS ibizama ukuqeda lolhlelo ngesikhathi sabekwayo mhla ka 31 Mpalakazi, kungakho sebengezelele isikhathi sokufakwa kwezicelo saya mhla ka 31 Zibandlela 2018.
Xa sibona ke ngokuamanani esinawo into ba hey asuzukwazi ba lento sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa into ba lo lanto ka December siyinyusile iyayikuma ngabani ngo January. So ithethe ukuthi ngabantu base Zimbabwe u December no January mabamsebenzisele ubabamba bokwenza as appointment.
Wablen uthi uhlelo lokufaka icelo ebulenjini beinternet lona luzavalwa ekupheleni kwayo nalinyanga bese kusala lolu olokuya emofisini e-VFS. Uthi lohlelo luhamba kuhle kakhulu loba nje lulenhlupho ezibhekane lalo ezigoqela ungahambi kuhle ehlelweni lokufaka lezo celo bulenjini be-internet. Phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezingu-197,941 ezilolungelo lokufaka izicelo zama-ZEP ezingu-169,078 sezifakile izicelo ebulenjini be-internet, kuthi ezingu-135,913 seziphiwe ilanga lokuzoziveza emaofisini e-VFS, kanti-ke ezingu-72,612 seziqedile zonke izigaba zokufaka izicelo zokuthola amaphemithi la. Umnumzana Pleni ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingaya emaofisini e-VFS nxa usuku lokuyaziveza lungakafiki ukuze kwenqatshelwe ukuminyana kulezi ndawo. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mguza, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidlands, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iVoice of America ethi www.voaindebele.com.
Alinga kwetwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Lamhlanje ke sihlolisisa ukuqhubeka kokuxoxozela lokufuthelana phakathi kwebandla leZANU PF ngemva kokuxotshwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abachuchisi bemthethwandaba yakwele Panama bathi inkampani enkulu yokwakha yakwele Brazil e-Odebrecht layo iphakathi kwecala lokubhadala izigidi lezigidi zemali zesifumbathiso ebantwaneni owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Ricardo Martinelli ukuze bathole imisebenzi. Umongameli Donald Trump wele Melika wenelise baxawulana lo mongameli Vladimir Putin kwele oele Russia babingelelana edilini elenziwe ngemva komhlangana umhlangano wezenotho owe Asia Pacific Economic Cooperation wenzelwa kwele Vietnam kodwa abazange bahlale phansi bakhulumisane. AbeZimbabwe abaseBotswana bakhala ngobunzima ababhekane labo nxa befuna ukuthumela imali ekhaya ngesikhathi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kwelizwe besithi bangeke bathembise abathumelayo ukuthi imali yakhona izatholakala khonapho khonapho. Okuninga sikuzweni kuMartin Ngwenya owestudio 7 eseHaveroni kwele Botswana.
Noma nje sezinengi indlela zokuthumela imali eZimbabwe kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokho sekudale ukuthi abakubhizimusi yokuthumela imali phandle kweBotswana bethu abanqeki bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayicha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Ya kunzima sibili kufana lokudlala ufetja-fetja nxa uthumela imali. Ngenxa yokuthi ezinye isihloko zithi ama-queues e-Western Union amade kakhulu. Kanti nxa ungacabanga ukuphathiswa malayicha lakho kuba likhandela ukuchayayo ngoba balakho ukuyilahla imali.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuka kuthumele ngabantu nje kungcono asebenzise abamabhizimusi asemthethweni okuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngabomalayichets a bit of a challenge because you never know nxa ezayifikisa khonapha endlini. Okungcono ukuthumeza ama-agencies wona lawo. It's safe ukuthi ungayithumeza imali yangkhona noma bengazibekele ukuyithola juthu ukushota kwemali. Iyabe isafe lapho khona mzwana. Imali siba khona kumbe itholakala. Abangikhathi will manage to withdraw that money.
Kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi usele sikhathi eside esebenzisa amalayitha njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uzaqhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
Hayi mina vele ngisuka khashana ngisebenzisa bona amalayitha ukuthumeza imali konke le mpahla. Ngiyake ngizwa abanye bekhala ngokuthi hayi abathembekanga, into azifikanga, into zilahlekile, mangakube le nkulumo lengxabano kodwa hayi mina akule nguso layo ngapha.
Abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola eMelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikuchayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveroni kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bilitane ephathisa abantwana abazintandane labaphuma emolini eziswelayo abeMap One Foundation babe lomkhosi wokubuthanisa imali edolobheni leSheffield eNgilandi. Ngomgqibelo odluleyo umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela loludaba ngokugcweleyo eseBilitane.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi somnyaka inhlanganiso yeMaphane Foundation iba lomkhosi okubuthanisa imali yokusiza intandane labantwana abadabuka emolini eziswelayo ezingaphansi kwesandla sayo kwele Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le unkosazana Nomsane Kavane uchasisa ngomsebenzi wabo.
Maphane Foundation sifundisa abantwana emakhaya eZimbabwe abahlala emaphandleni silenkatandane ezingu-35 esizifundisayo eMathebeleni North neMathebeleni South naseMidlands. Sibabhatalela ifees, sibathengela ama-school uniforms bese sibathengela nama-stationery nezicathulo nento ezifana namandawo into ezifana nazonezo.
Bekulabantu abadlula ikhulu emkhosini lo abeze ukuzoxhasana le nhlanganiso le emdlalweni wayo wokubuthanisa imali. Unkosazana Linda Thebe ngomunye wabakade besemgcimbini lo.
Silapha Maphane Foundation Gala sizo support usisi wethu Nomsa ngomsebenzi akhuthale ngawo ukuncedisa abantwana basekhaya, intandane ezekhaya, you know, ukuthi konke kubalungele ukuba prepare the future yabo ukuthi bekhe.
Omunye njalo obekhona okhulume kulomcimbi nguThamsanqa kaGwayimoyo. Osedume kakhulu kugwala lokuzithosisa iFacebook. nendaba zakhe zokuthi abantu kabakhane. Okakwayo uhlala eCanada lapho andize wabuya ukuzosekela lo mkhosi.
Ngilapha chisa ngibuyile lapha e-UK ngisuka khona leCanada ukuthi ngizosupport udadewethu lapho uNomsa nekevana ngento yakhe le yabantwana aba-orphaned. Abantwana badeserve ukuthi bahambe esikolweni ngoba bayikusasa yethu. Umntwana wonke kumele athole amabhuku, kumele athole i-uniform yesikolo, kumele athole ukuthi uyaba confidence in esikolo la azizwe ngumuntu phakathi kwabanye abantwana. Engazizwe uyanga engumntwana omncane, thina sikhona siyi-community. Mbonani kuyi-social responsibility yethu njenge-community ukuthi sibambane, sisekelane, sincedisane, sincedise abantwana. Kuqala ngami laye usisinomsa lawe thisa kunje, sibambene izandla njengomthwakazi, asincedeni abantu bakithi.
Bekuthengiswa okwehlukeneyo emizameni yokubuthanisa imali. Unkosazana Nekavane uthi isifiso sakhe esikhulu nesokubuthanisa imali enela ukuncedisa abantwana abazintandane. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi ancede njalo angamele umkhosi onje kuphela.
Izolo besifundraiser seSheffield sizama ukuhlanganisa imali yokuthi sincedise abantwana laba, sidinga 4,000 a year. Sizamile kodwa imali ayikwananga. Sicela abafuni ukusiza uZulu wonke. Siyatholakala kuFacebook, Mopane Foundation account, Matic account details akhona. Okuwebsite www.mopanefoundation.org. Kune donate page enelink yePaypal neaccount number. Siyabonga.
Kwena Zimbabwe, akula ukuthi umntwana intandane loba uphuma emulini eswelayo. Izikolo ziyabhadalisa i-school fees. Uhulumende weZimbabwe uhlezi njalo nje ethi abantwana bonke kumele bafunde e-primary school. Laloba bengela mali kodwa kwenzakale. Bayaxosha abantwana esikolo nxa bengabhadalanga. Kukhanya kusasa abantwana abanengi imnyama ngendaba zama school fees afunekayo ezikolo. Ngimele e-Studio 7 e-London, ngingu Ezra Jesus Banda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Woza Friday, kuwoza Friday lamhlanje sithi thina akubizwa uzwayo kusasa edolobheni le-New York khonapha kwele-Melika lapho umhlabeleli odumileyo oweZimbabwe osehlala eSouth Africa u-Oscar Mdlongwa owaziwa ngelokuthi u-Oskido oncindizela phansi kwenkampani ethiwa yona iKalawa Jazz Me uza kuba legigi lakhe khonapha ke eNew York. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Everybody under the sound of my voice, raise your hands and believe in love. If you believe, I need you to believe in love right now.
Ikalawa yindlenkulu, uOskido yingwenya. Usasa uyabe ezwisa ekhonapha eMelika eNew York. Ivela kude linsizwa kwezokuncindezela umculo njalo lalamhla lokhu ihamba phambili emculweni weHouse. Ngilomunye wabaqoqe igigi lakusasa uNdumiso Gobodi. Akusho Ndumiso, kuyabe kuhamba njani kusasa?
Kothi ndiyafika kusasa uzodlala i-house music yakhe eNew York eclub okuthiwa yi-Drome e-East Village. It's been a long time coming ukuthi abuye vese abantu baningi bammelele la kusasa futhi emadiva e-restaurant e-South Africa leyana kuyabe ne-meet and greet lapho abantu abangihamba bembona bekhulume laye bethatha ama-big turn.
Uza phelele eNew York kuphela kumbe uza bhoda ngamadolobha atshiyeneyo khonapha eMelika?
Hayi, e-America use-New York kuphela. Uqale waye e-Canada but uzadlula lapha then abuyele e-Canada.
Kuyini uZulu angakukhangelela?
Ah, bengakhangelela izinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi uSkido kudala waqalisa ukudlala i-music yakhe. Uzadlala yonke into from izinto zakudala, le zinto ezintsha. Ngizwa kuthiwa kathesa le-album entsha kule ngoma ezi, I think eziyi-2 ezingatholakala ku-YouTube, iy'ngoma ezingani ziyahlupha kathesa eGoli.
Skaba Fukiva! Skaba Hemisa! Skaba Fachance! Skaba Fukiva! Skaba Hemisa!
siyazi nxa kulengwenya eklabhini kumbe kusho kuyabe kulabanye abafana abancane nje abaqala bendlalela ingwenya ungobani ababe bemendlalela oskito
kulo DJ okuthiwa ngu-DJ Vandi udlalela eNew York uye sijale ukusebenza laye kakhulu then kulo munye i-DJ okuthiwa ngu-DJ Sia laye sesisebenzelaye I think one and then kulenye intombazane okuthiwa ngu-DJ AQ laye udlalela eNew York then oskide ngaqeda ukudlala kuzaba lo munye umfana okuthiwa ngu-Mr. Sunshine
ukungenwa ngemalini
mngathesa amatiketi atholakala nge-$40 kule Facebook page elamalini konke ukuthi amatiketi atholakale liyapho kudinga u-Oskido kumbe u-Nova Boys and izaphuma and then emnyango kuyabe kuyi-$50
kuphoselwe ukugcina ntuna
cela libuye lizosupporta akuzaba yi-show elingazake liyibona seke senza i-show enkulu so abantu ele akujayelekanga liyalizosupporta lizakhwelisa kelokugcwela abantu abaningi abavele ekhaya labalapha abavela kuzonke indawo silabantu abavele Indiana, Texas, Los Angeles wonke umuntu ubuyile cela libuye eNew York lizosupporta thi lingathola amatikethi ngadinga i-page ye-Novo Boys on Facebook lizathola ama-link amatikethi kumbe lingayathola enyanga.
You're standing on crossroads, which are you choose? Now I can hardly feel what you've been through. Still your tears to me are no taboo. Cause when you cry, it hurts me too. I can say I've been in your shoes, but I would love to bring you some good news.
Oskito Oscar Mdlongwa uyeke uyaba ekhona pha eNew York Oskito ke owaziwa ngomculo omnandi kakhulu awucindezela ke kunkampani yakhe ethiwa Kalawa Jazmee. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi eleZimbabwe lilakho ukuzithola seliphakathi komumo wokungahlaliseki. Umqondiso wegatsha lwendaba zase-South Africa uthi yena ama-permits asengezelelwe isikhathi. Igama nguChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.